manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana ka vatereri tinosangana manero anasi uri musi wesvondo zvita 17 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
kuti tichitukuti takarima gorosi munomunyika medu munomuZimbabwe. Patozonoka chingwa chakuti chakwira. Komandi agriculture yairunzi yakaiva isuccess. Yakaiva isuccess kuchiba budget here. Kana kuti vanhu vakutosabotage our new system. Kuti iyo new system yachifuda haizotora election, but tokona kunge kusabotage. Waizvinzvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musatanganwa chazoro nehope, muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu. Zanu ndiyo ichiri kutonga, iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa dzandiwo civilian authority asari masoja. Asi masoja avatungakutiriyo zanu. Vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka. Vana vedu vawane mabasa, maindastiri avhurwe, vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira, bato rokuvhotera neMDC.
MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo, ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo, nhunza tudza ndichadhila navo. Avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemhi vachadhiliwa navo, asi gwindo guru dhilai navo muri paballot box. Munhu wose andovhota purezidendi Emmerson Munangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland and West, pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose, vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa, vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa, vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe, chave kuita dhora rimwe chete, ukuwo chaimboita dhora rimwe chete, chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu, zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawo yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vashimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi, asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tichitiri kuti takarima gorosi munomunyika medu munomuZimbabwe. Patozonoka chingwa chakunzi chakwira. Komandi agriculture yairunzi yakaiva isuccess. Yakaiva isuccess kuchiba budget here. Kana kuti vanhu vakutosabotage our new system. Kuti iyo new system yachifuda haizotora election, but tokona kunge kusabotage. Waizvinzvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvo zvese zvichatokwira, nekuti chingwa ndochinodyiwa nemunhu wese everyday. Kangwana chakwira nemari yachakwira nayo, togona kunonge mari shoma yedu 10 cents, but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyevele vangu chava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyevele vanoti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Ne mashoko akati ndinga katova na president kuti zvinhu zvisakwire. Iwo handone vanoti vanongwanisa kuzvimisa nazvo because zvinhu zvacho zviri kubvira pafio bhikozi vese vachakwidza zvinhu vanongotora nyaya yefio saka handione purezident vanongoti vanongwanisa kumisa nazvo zvinhu zvicharamba zvichitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu ito haina mamwe hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira hapana maidea hapana maidea zimanyuwani aripo kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papublic kuti zvinhu hazvifanira kukwira but zvinhu zvacho ndo zviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa yellowbills uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvi zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yebakers inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti kateo izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. So kuti when you start operating atinoti makatels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition hazvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina business rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifungai ndodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvekuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nekuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvekuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshi iri kushayika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi neswipe dzidzidzi Saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswaipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navaRicky Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semacivil servants vamasalaries edu, tokwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotiomei hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari. Endi mazuva ano yangova nyaya yeecocash iyoyo neswiping, saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo. Zviri nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiriri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzerowo vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalaries edu before Christmas. Ndonga takatane about 3 years tichingwana masalaries after Christmas. Vana vedu vachishaya mufaro paChristmas. Asi this year tichingotenda nezvatakaitwa nevakuru. Vaona zvakakodzera kuti macivil servants tikasike kuwana salary yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madates edu asambochinja emasalaries every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vaRejoice Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatinwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachidhirisa yatinoti budget deficit, mari iyaya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa maservisi akati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangagwa akabatsira kutimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhegwa chaizvo nokuti mitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvamabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuuraya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingamuti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mamwe zvirongwa zvacho zvekutaura nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi, tingangoti long term implementation.
Saka apa chavanofanira kutanga kugadzirisa chii?
Economics dziri dzega kwadzinyanzo kubatsira nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu veZimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakatanganisa zvirongwa zvebusiness nemabhizinesi akati wandei. Saka ngavagadzirise zvirikutaurwa zviya zviya nanadhirwa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo, gadzirisai nyaya dzemedia, vanhu vakasungwa vepolitics ngavabviswe. Iwo zvinhu zvacho, iwo maintention zvacho anobatsira kuti adzikamise hana dzavanhu. Nokuti kana vanhu vasina kudzikama, nyangwe vanhu vanoda kunza mari, vanenge vachitanga vabvunza maintenance maorganization iwowo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi vaRejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika, mauto haafanirwi kunge achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu, vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira, Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanova gweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mubumbiro romutemo rinotaura pachena kuti Section 212, the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defense Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa rearmy kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete zvo nemapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva, vapara mhosva vasungwa, nyaya dzaferefetwa, dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana, roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary unda iri kutitonga, zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya yekuti bumbiro romutemo ratyorwa, nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa ne tingakuti muchirungu a civilian government.
Vachirumanzi mukana wawe
ndoza ndataura ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vaditi. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvinhu zvatinoziva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda, kuna masoja vanosapota pati yaanoda.
vanoda iva vachiwenga vanobvumirwa nomutemo wenyika uyoyo unotaurwa navagudu kusapota pati yavanoda ende zvinozikangwa kuti vachiwenga vanosapota ZANU-PF ende zvinote secret ndokwavakatanga nako
hatichikutaura kusapota zvokutaura kutongwa kusapota unosapota pati yaunoda kazvirori mutoki asi apa tiri kutotongwa nemasoja
hakuna chakaipa kana vachiwenga vachifarira kuti ZANU-PF itonge zvinongofanana naivowo MDC kana rimwe gore hamene kuti rini kana aizohwina vanenge vachiisawo magenerals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachiwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachiita neropa ravakavona rakadeuka risina kuonekwa neMDC nanavagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka hapana chakaipa ipapo
vachirumhanzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rinoya munoona maute aya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
vanogoregerei because maresults achataura ende hapana pavanokwanisa kuramba because mauto asiri wanenge achianaudza maresults MDC nezanupf namapato akasiyana-siyana vakabvumirana kuti maelections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiane simba rokutaura kuti izvi ndozvichaitika saka MDC kana kuti ZANU-PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kungoti vateereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota pabiometric voter registration iri kuitika yaamufezi 4 iyo yaaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kurejesta kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndoyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja vatingangoti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumhanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastiri edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzvatudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri wemdct uye vari gweta vaobert gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiokerwa naray choto westudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare vaimbi nekuronga magungano emafaro muamerica chinoti gore zvarava kupera vana vezimbabwe vari muamerica vachange vachipembera kisimusi negoredzva nenzira dzakasiyana-siyana taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri
kisimisi ufikile yakaimbwa namatare vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumusi wemufuro hapana chatiri kunyatsoziva chiri kunyatsokuitika asi musi wegoredza ndowatiri kutarisira kuti izvoni kuchange kune New Year's party yemazimbabwe nevamwe vanhu vekuafrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kugaithersburg
ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe vanouya vachiita musindo munozvikurira sei zvinhu zvakadaro
chokwadi chaicho chiripo ndechekutika tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemazimbabwe mazimbabwe nevanhu vanoda kufara vanhu vasina rusha vanhu vasingade zvekurwa vanhu vasingaite zvemadrugs saka tine rombo rakanaka mufungi rekutika ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita zvemutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzirarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomadoro ravo votamba voenda kuZimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochinhu chandinonyanyofarira stereki pamaZimbabweni ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe? Zvazvava zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi, tiri kuenda kupi?
Iye zvinoizvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinoizvi, ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabweni auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook, nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukoma tavo vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake, Jehovha samasimba.
Upenyu wedu huri
mumaoko ake, Jehovha samasimba.
Mari baba
tiratidze.
Ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland. Pamusoroi, Jehovha makanaka, mimanzi wechitendero uchiuya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni, apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 AM na 2 PM. Tizivisei nekutitumira tsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa, munotibata zvakare. Tapedza, ndini wenyu Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi sesedlule kancane ku half past 7 nawalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 nampalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga, le mali silela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu ezikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa loso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Amasotsha e-Western Nicholson abikwa ehlukuluza otshekeja efuna ukufumbathiswa ukuze baqhubekele phambili ngomsebenzi wabo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide.
Amasotsha amanye akurudio kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singagebhi.
Iqembu lokucindezela elebheju likaZulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ikhefu lokumanyana kwebandla lezanu lelezaphu eleUnity Day, kodwa amapolisa adonsa inyawo ekumapheni imvumo yokufola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Intengo yesinkwa, inyama lokunye ivuke isikhuphukile izolo, yona imali emabhanga ilokhu ililihlo lentwala. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuqonga kwentengo yempahla kubonakale kakhulu kuyona le nyanga kaMpalakazi, lapho le mali ehlawuliswa uZulu kumisebenzi ehlukeneyo layo ithe xaxa. Inhlolisiso enziwe zingcwethi kwezomnotho iveza ukuba intengo iqonge isukela kusilinganiso sokubili ekhulwini kusiya kokwedlula ikhulu phakathi kwenyanga kusukela lapho umongameli Mnangagwa ethatha intambo zombuso. Kumbiko wakhe awethule kubalandeli bebandla lakhe leZANU-PF ngesikhathi kungenwa umhlangano we-Special Congress, uMnangagwa ukuze osomabhizimusi labalungisa impahla ukuba behlukane lomkhuba wokufuna ukwenza imali yenzuzo eningi ngokwedlulise amalawulo ngesiphangiphangi. Kodwa osekusenzakala kusobala ukuba akekho okulaleleyo lokho, ngoba yilo lalo ebonakala esenza santando lapho ethengisa impahla yakhe kakhulukazi eyokudla. Lokhu kuchiye uZulu ilizwe lonke ephethe ongaphansi esethuswa yizehlakalo zokuqhubeka iqonga intengo yempahla ngokuphindiweyo. Ngempela viki uZulu uvuke esengobona ukuqonga kwentengo yesinkwa ngesilinganiso sokulithume ekhulwini 10% sisuka kudola linye ukuya kudola lamasenti alithumi ilofu lilinye. Izakhamizi zeHarare okubalisa unkosikazi Mabel Mhlanga zitshengise udana ukhulu ngalesi sehlakalo.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu ezikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa loso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Unkosikazi Mhlanga uthi okubuhlungu kuye labanye yikuba lokhu kwenzakala ngesikhathi uZulu elungiselela ukuya kukhefu leKhisimusi.
Njalo okunye imholo kayikhweli, Ziyabe kulokho kukhwela izinto kuphela ama-shops kodwa umkholona ongakhweli. Lokho kusithwalisa nzima kakhulu, siphatheka kabi kakhulu. Yilo uduwo esihlangana lalo kulezi insuku.
Umnumzana Caleb Shumba uthi lokhu kuqansa kwentengo yempahla kuyisibonelo ukuba ziza kuba nzima izikhathi esesingena kizo ngaphansi kukahulumende kamongameli Mnangagwa.
Lokhu kukhwela kwama-prices kutshengisa ukuthi uhulumende ukamnangagwa vele kasoze atshintshe izinto lapha eZimbabwe. Kutshengisa ukuthi indubeko yabantu izaba lokhu iqhubekela phambili. Akusoze kube lenhlalakahle phansi kwehulumende ekamnangagwa. Ngoba leyi hulumende yihulumende yamasotsha, abakwazi ukuthi i-economy ihamba kanjani. So hayi singabokhangeleli izinto ezinhle uhulumende ikamnangagwa.
Impahla ebalisa amafutha okuphekisa, ichukela, irayisi, iflawa kanye lochago lokunye okudliwayo sekubiza intengo ephezulu kulalokho obekuyikho khona kunyanga edluleyo. UZulu uthi kusobala ukuba osomabhizimusi bengelani lozulu, okwabo kuyikufuna ukwenza imali yenzuzo ethe xaxa kuphela njalo bengalaleli lapho bekhuzwa inkokheli. Abe-Confederation of Zimbabwe Retailers Association bathi lanxa lokhu kuqonga kwentengo kubangelwa yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okunye sekusengezwa yikuganga nje kwabosomabhizimusi. Ingcwethi kwezomnotho zona zithi izinto zilakho ukuqhubeka zisiba nzima kumuntu kazane weZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende abeke imithetho elukhuni ukwenqabela ukuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, othi yena lokhu kungaba kubangelwa yikuphiwa iholo lebonus okwenziwe izisebenzi zikahulumende.
Ye, lokho kuyinkinga ngoba siyazi ukuthi nxa umnyaka sophela uhulumende engavele akhulume ukuthi kuza kwala ma-bonus kumbe izisebenzi zikahulumende zizaziwa imali, abantu abathengisayo baba novalo lokuthi baphangiphangise ukukhweza izinto. Ngibona nje uhambelana lakhona okwenza ukuthi lezwe kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende zizawuba lezi mali ezithize kumbe ukuqandaeebonus, kodwa yinto vele esivele siyijayele lapha eZimbabwe.
Okokuthi akula ezombusazwe lapho ezingazi khona, ikakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Mnangagwa ngumuntu ongani ubethembise ukuthi uZulu akhangele okungcono, kodwa kukhanya ubungcono bakhona bobikhona. Akula yini ezombangazwe la?
Ya, phela yabona ukuthi nxa yena ekhuluma njenge-politician isizathu sakhe ngesokuthi achaze abantu, akutsho ukuthi into ayikhulumayo yinto eyenzekayo. Ngoba ipolitics ne-economy kuchiyene. Njengoba sitsho nje ukuthi singathi khona abantu bama-business vele i-enthusiasimu lokuthakazelela inguquko balayo, kodwa sebekhangelele khona phela ibubuhwaba bakhona phela ukuthi beze kuthiwa khona into ziyakhwela. Angikhole ukuthi into iyakhulwa ngomuza Mnangagwa into ingakhucula i-economy umntwendi umuntu wethu ngenyanga eyodwa kube zimbili, hathi yilo mthemo. So asikhangeleni nje khonokho engikutsho ukuthi abantu bathabele nje ama-bonus la aza kuza ikhwezini intengo yabo.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo kusoze kubangele na ukuthi uZulu abone ungani umongameli Mnangagwa uyehluleka njengalo amelamayo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe?
Iqiniso phela kusiza kuthiyane, ngoba phela abantu nxa bethenzisa ukuthi hatshi njengoba sengibusa mina izinto zizakuba ngcono, abantu babona umbuso ngendlela abaphila ngayo esingathi i-post-Covid. So nxa isibe sizathiwa isinkwa sesikhwelile sikhwelile lalokhu lakho so ipetro vele yayisikhwelile, bagcina sebedana sesithi kanti engxenye lo owayekhona wayengathi ngconywana ngoba kathesi lisithembisa ukuthi into zizaguquka kodwa ziguquke. Yikho kufanele ukuthi nxa eguqula yena engakhangeli kuphela into zomnotho, kakhangele into ze-politics, ama-political conditions, ngokuthi abantu babona ukuthi into ziyaguquka nganeno langapha. Lokhu akukhuluma yiyazakala, kodwa abantu bakwakhathesi bazakhanya bedlana ngokukhwela kwentengo yezinto lezo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm la ngo 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kufacebook ukhasi lethu le voa indebele
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me.
Amasotsha eWest Nicholson abikwa ehlukuluza wojeketsha abafuna ukufumbathiswa ukuze izembamgodi lezi ziqhubekele phambili ngomsebenzi wazo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Buvike edluleyo endaweni yeWest Nicholson lapho kugcwala khona izimbamgodi bubikwa amalunga ebutho amabili akade suka vimba umgwaqo kuroadblock engenele ojekethe entabeni lapho abagebha khona igolide. Sixhumane lomunye wabo ojekethe laba ongathandanga ukwazakala ngoba isasabela impilo yakhe.
Masotha maya kurojo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singajiki. Ay, athi isikorokoza njanjani wathona. Ah, sikhona incwadi kambuluza kwena. Bebesivuleni imali befuna ukudizwa, basikhiphisa izimali. Basikhiphisa izimali bathi baphendula ngo-4 bazofuna eyinye. Umuntu ogebhayo, one muntu ele-50, one muntu ele-50, bekungu-2. Bebezogebenga nje bekuyisitoti sokugebenga kuphela. Besithi babebuya everyday bezothatha $50 each muntu.
So kule mbiko ethi amabutho asephatheka kundaba zokuhlukuluza abantu lanxa izikhulumeli zabo zisithi imifanekiso ethunyezelwana ngoZulu emafonini eminye yakhona ngeyakudala. Kodwa inhlanganiso ethula izehlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi amanye amasotsha asevuke ubhova. Ingcwethe ecubungule ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuzahlala kule mbiko yokuhlukuluzwa kukaZulu libutho nxa liqhubekela phambili lisemphakathini.
Amasotsha kakhulu akhangele izitha eziphuma ngaphandle kwelizwe kumbe izitha ezingaphakathi kwelizwe ezingabe zihlomile ziyingozi. Nxa amasotsha esesenza umsebenzi wamaphoyisa lokhu kuyingozi kakhulu.
Iningi esabelweni sezansi emaNdebeleni ikakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokwemba igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Kule mbiko njalo eveza ukuthi ibutho lihamba lisethusela uZulu ongabhalisanga ukuvota lisithi lo ezatholakala engelabufakazi bokubhalisa ukuvota uzawukhomba umuzwe lotshwala. Abanye bathi ibutho lalo selifunda amaqhinga amapholisa okwenza imali emgwaqweni ngobugwelegwele njalo sokuzafana lalapho amapholisa esavimba wodwa emgwaqo ngesikhathi sombuso kaMgabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukulisana lobugwelegwele elizweni njalo labo abazatholakala belecala bazaphelelwa imisebenzi. Imizamo yoxoxa leziphathamandla zebutho ngalolu daba iyehlule kodwa ibutho selikhiphe inombolo lapho Zulu okumele athele khona ethe wahlukumezwa ngabe budo. Le mbiko yokuhlukumezwa kwabojeketsha ize ngesikhathi sokulokukhonona ngokuziphatha kwamanye amalungu ebutho okubikwa ehamba ehlukumeza uZulu. Ibutho lingconwe kakhulu ngoZulu ngesikhathi kugengulwa umbuzo kaRobert Mugabe kunyanga edlulileyo, kodwa imbiko ethi ibutho selihlukumeza uZulu selidala ukuthi iningi lithi nga ibutho liyabuyela enkambeni lisuke ezitaladeni. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm la ngo 7 pm eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kufacebook kukhasi lethu le voa indebele
Land of Sunshine.
Yebo ke Zulukandaba sesitholakala ke kuzikhathi ezinye ebesingelazo siyatholakala ke ngo 7:30 ntamba ekuseni sitholakale ngo 7:30 emini ngo 2:30 emini sitholakale njalo ngo 7:30 wantambama nsuku zonke yikho ke lingaya ke la ku website yetu voandebele.com. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Lila konjalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC abekhangelelwe ukuvotela umkhokheli walo ozelama umnumzana Jacob Zuma obengumongameli welizwe. Ukuvota lokhu kubikwa kumisiwe ngenxa yokudoniselana kubangwa ezomthetho obungalandelwanga kahle. Abantu abathathu kade behlome okwesabekayo bangene kwenye isonto edolobheni leQuetta ePakistan baziqhuphula bafa ndawonye lamakholwa ayithoba minwembili. Iziphathamandla zakwele Australia zithi isizalwane sakwele South Korea sibotshiwe ngemva kobufakazi bokuthi besiyinsoli yeNorth Korea. Amabandla ezombusazwe elokhu esungulwa khona sokulesikhathi esifitshane ukuthi kwenziwe ukhetho. Kulelinye njalo ibandla eselisunguliwe ake sizwe ingxoxo esiyenze lomkhokheli walo.
Ukhuluma nomnumzane Ncube lapha uCassette Ncube and leading iZimbabwe Rainbow Democratic Party.
Leli libandla elisungulwe nini?
Libandla elisungulwe almost 5 months ago and then officially sazibika emphakathini, but all along umsebenzi usaqhubeka kuma grassroots ngoba sikholelwa ukubana nxa libandla labantu maliqale ngaphansi lingaqaleli phezulu. Yinto esungulwe abantu baseZimbabwe.
Kahle kahle ibandla leli limeleni?
Leli bandla ke njengobana usilibiza ubana yi-Rainbow Democratic Party, ibandla elimele abantu bonke baseZimbabwe. Nxa ungakhangela iy'nhlungu ney'nhlupheko ebesiphila ngaphansi kwazo iphasi fethu almost 38 years now kungenamehluko okhona. Kobe sinabo-ke amaqembu esingababiza kubana ngama-opposition parties, but i-impact abake baba nayo bayenza kule indawo ayizange yaba nomehluko omncane. So sabona-ke kufanele ukubana siphakame sine sikhulumisane nesizwe, sikhulumisane nabantu ukubana sibe nenjongo inye ukubana sikhulule ilizwe lakithi ngaphansi kwencindezelo esingayibiza phecelezi nge-economic slavery siphakathi kuyona namhlanje.
Manje libandla lakho lilamalunga ilizwe lonke jikelele na, njalo ungasitshela ukuthi selilabantu abangani?
Kakhulu ngibuye ngizame ukubana iqesane ukubana ayisilo bandla lami cha, libandla labantu eselisabalele kuwo wonke ama-province. Njengobana ngikhuluma sinamagatsha eHarare province, sinamagatsha-ke
emathebeleleni, and then sebenze nama inroads as well in Midland. So siphakathi komkhankaso already ama structures sewebunjiwe to the extent ukubana silungiselela ukhetho oluzayo, sibheke ukubana kube nama MPs nama councillors nama senators azomela amalungelo nenkululeko yabantu. Sikhangela ukubana singena ekhethweni esibhekane nalo njengobana ngishilo ukubana libe labantu elisungulwe ngabantu from the grassroots levels. So babizi balungiselela ukhetho esibhekane nalo oluka-2018.
Lona ibandla lakho limi njani? Ungasitshela nje abalutshwana abanye abakusekelayo labanye abalezikhundla zaphezulu.
Ngibuye njalo ngisikhumbuzane mnumzana ukubana ayisilo bandla lami, ibandla labantu. Ngithemba ngithanda ukubana ngikugcizelele lokho. Yebo, sesiqalile ukubana sibe nabantu abasisekayo. Bangicelile-ke ukubana ngibe yi-interim mongameli, of which ngivumile ukubana ngibathungamele, and already sinawo-ke ama-structures esinawo nationally. No chairman wethu, sibuye njalo sibe mobilizing usecretary wethu. Yes.
Ye, uyabaqamba lapho izikhundla ezikhona. Ungasipha amagama abantu bona labo bathoyo ukuthi sebekhona abalezikhundla oziqambileyo?
Yebo Nkosi yami, ngingabasho lapha ukubana sinobaba uMasuku, uDonald Don Masuku. Yes, onguyenze osiphathele
lo-ke ngumnumzana Cuthbert Ncube, umkhokheli webandla elitsha ele-Rainbow. Okwakhathesi-ke asizweni ingxoxo engiyenze lo mcindezeli wengoma zeHausa u-Oskido u-Oscar Mdlongwa. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku, Oskido?
No, I'm busy. I've just finished my album, so I'm busy promoting album members.
Ithiwa yini album le?
I check it's now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
Lo umnyaka awuyenza ama-shows akho lana oyakwayenze eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. I want to play. So I'm just busy finishing my gig guide. So 27 years is a big one, which is do like a Wablawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So it's not just different artists. And then immediately, I'm going to rap with Cape Town, then
kukhona yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama artists aweZimbabwe?
Well, I don't help. I own a particular area because I'm working with different artists. Because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, Enzo Ispana Manje, not a video. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular place, but yeah, in Zimbabwe I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika bakhona okhangelele ukuthi usebenze lapho?
No. Not at the moment. Umuntu engisebenza nawo Louis Vega is part of Masters at Work. Yabona, that's the person who I'm busy working with. Yabona, at the moment.
Khona lapho owakwenza ingoma kaMahlathini leyana, kanti ungasitshela nje ukuthi laphana wayekwenza njani ukuthi kuzwakale nguye yena ohlabelayo but i-beat sitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapijengi nje lihulu, ya phalaphala yalapijengi nje lihulu. So therefore, we get the right voice for that song.
It's one of my favorites. Ngiyathanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo umculo yaguquka sokulabo gqom lokunye okunjalo owakho ke
no you must understand ukuthi gqom is the part of kwaito ifungamamela omunye phezulu komunye those are lyrics of kwaito you understand it only it has gone upbeat so there is a much difference I check out the biggest songs now as a gqom all the most kwaito lyrics so for me I think you must understand that as time goes on there is always a change in the music industry yabona people change and also they change different styles yabona I'm still part of kwaito I'm there in the gqom ifungamamela my new track called Ama Orange uzoyizwa it's a gqom track nayo uzoyizwa ukuthi sikama orange siwanike uthisha siyimgwazisele siwabeke phansi bese siyaphenduka bese siyaphenduka uyabona so the kwaito elements are still there baba so it's only that you must understand when generations change people they start calling this and that but it's still like that
hayi kuyizwakala hayi mbongile kakhulu likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho
mina ngithi maniza eAfrica make sure that just check out my page at Oskido I believe nizobona ukuthi ngidlala kuphi for those who are coming through uyabona this side banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona so nani ningangithola you can follow me on Instagram it's Oskido I believe ku Twitter ngizomthola Oskido I believe ku Facebook ngikhona and then nje uyabona ni phathe kahle siyazi ukuthi that time of year okuba yi-fitipiti cela niphathe kahle emakhaya uyabona kube mnandi happy new year in advance to everybody big up man hola akube mnandi lapho
okay thanks a lot siyabonga mthwakazi omuhle igama ngoChris Gande ebengixoxa ke lapho lo Oscar Mdlongwa oyazakala ngelokuthi Oskido umcindezeli uproducer womculo wengoma zeKwaito engowe inkampani ye Kalawa Jasmine Oskido I believe owekalawa Jasmine sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga lemali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe Siloqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ekuseni ngo 7:30. igama lami nguChris Gande, kodwa nxa lingenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya kustudio7@voanews.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.